Tinofunga kuti vamatanga ese vasati vazarura mhomho wavo vanofanira kunge vamboita research kuti vaone kuti muSouthern Africa nekune dzimwe nyika mashandiro avarairi. Nokuti zvavari kutaura zvokuti hurumende ine yatingati good cause kuti inotaura kuti mazuva amaticha aanoenda paholiday akawandisa, iyo maticha achingowana mazuva 18 chete pagore kupenga, vamwe vasiri varayiridzi vanoapimirisa 45 days per year, maticha oapimirisa 18 days per year. Saka vakaomatendeze totoita kuti vamugato wakaonetwa kutora munhu webhora watiwatiwaisa deputy minister urenewo.
Tichitarisa mutongo wakabva kulabor court, munofunga kuti pane zvingashandurwa here nehurumende?
Isu hationi kuti hurumende ingashandura mashandiro avarayiri. Tinotoona kuti hurumende yatononoka, varayiridzi ngavange vachienda kumalizi kuti vakwanisewo kunge vari vanhu vanoenda kumbonovaya zvatingati pachirungu rejuvenated. Uyezve tinoona sekuti hurumende ingatobatsira kana ikapoendawo vanhu vanoziva zveeducation kana zvelabor kulabor, pane kunotora vanhu vasingaziviwo zvavo zvakufanira kutora mudhibhisi moti ngaatitaure zveeducation. Vamatanga ese zvatinoziva ruzivo rwavo ndeekubhora, zvekueducation havazivi. Dai vambonyararavo vakasira vakaita zveeducation kueducation, vanozivawo mathiories ana Piaget nana Asbury nana Bruner, kwete zvavo matanga ese vanenge vachifunga kuti maticha anenge ari palivhi. Iyo maticha anenge asiri palivhi achitoprepara kwete rinenge richitenda lisi kana kuti horodhe nevana vechikoro kwete yaticha.